Chokwadichocho presi kuti kuwange kune madzimai anga achiratidzira kutanga musi wa29 kusabhadharwa kuri kuitwa varume wavo vanoshanda kuwange kulere kambani. Wakasamonwa kumapurisa wakaenda kune musi wechishanu wakaenda nemagweta edu Tulani Ngala nanosimilo Chanaiwa topa wakaenda kuwange police station nemadzimai avo anosvika 8. Madzimai akacharjwa neinonzi mhosva yavakapiwa inonzi criminal trespass. Vari kunzi vakapinda pakambani yewange kurira kambani yemarashai zvisiri pamutemo, saka vari kupiwa mhosva yekunzi vakachora section 132 of the Criminal Law Codification Reform Act nekuti vari kunzi vakapinda pakambani yewange kurira kambani pasina authority. Saka vakacharjwa nemusi wechishanu vakasunzi vachazouswa kunzi vanouya rini kudai.
Ko magweta enyu ari kuti kudini nyaya?
Magweta edu kutomirira kwavari kutoita madzimai ava vari kutowirana navo kuti aiwa hapana mhosva yavakapara nekuti bumbiro redu kana ndisi kukanganisa section 59 inoprovida makodzero dzekuti vanhu vakane kakunyunyuta vanogona kuratidzira. Ndo inonzi freedom to demonstrate and petition irimo mubumbiro redu idzvaire. Saka vari kuti ava havana mhosva nekuti vari kuexpressa kurwadzawa kwavari kuitwa nekusabhadharwa kuri kuitwa vashandi.
Koka ivo vehwange vakati ava vasi vashandi vavo?
Izvozvozvo ndozvatiri kuti kubatirira kunoita makambani kana kunoita hurumende yedu muzimbabwe munomu kwekuomeserana. Apo madzimai ekuhwange auyawa nenzira yavo yavanofunga kuti inganzwikwa kana muchitondera masondo apfuura nyaya yakaendeswa kudare kuhighcourt nehwange kule kambani paakaendesa mamwe madzimai iwaya nezimbabwe congress of trade unions vachivapa mhosva dzekunzi vari kuchora kodzero asi dare rakarasa nyaya iyi. Saka isu tiri kuona kuti madzimai ekuhwange ari kuitawo zvaanogona kuitawo kubatsirawo varume vavo washungurudzwa nekusabhadharwa.
Izvi vakazviita murunyararo here?
Hongu, chavakangoita madzimai ekuhwange aya vakanoisawo tende yavo, takambona mapikicha, tende yavo pakambani ipapo ndokwavari kungogarawo peacefully iprotest yavari kuita kana kuti kuratidzira kwavari kuita muchinyararire. And tinofunga kuti zvinhu zviri pamutemo nokuti hapana kana matombo wakabata, hapana kana matemo wakabata.